Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu gumi guru 25/2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Kana kwanzi public holiday anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achinda kumachi. Ivoluntary, saka taakuona vamwe vana maoko kureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvo zvindo zvatingatendere nazvo.
Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda zuva rezororo.
Tati maticha edu ari kunyoresa zamanishoni, ngaaende kunonyoresa zamanishoni nokuti vachazobhadharwa sei, vachakombasetwa sei zviri kutaurwa pamwe chete neministri yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission.
Hurumende inoti ichiri kuzeya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarayiridzi. Tichanzwavo zvamunofunga imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe rinoti rakanyorera hurumende tsamba richikurudzira kuti ibhadhare varayiridzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kuzoshanda nezuva rezororo. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nehurumende kuti yakanga yatara musi wa25 gumi guru anove nhasi sezuva rezororo renyika yose kuitira kupa vana veZimbabwe mukana wekubatana nenyika dzemusadhak pakukurudzira kuti zvirango zvinonzi zvakatemerwa nyika neAmerica pamwe neEuropean Union zvibviswe. Vana veFom 4 neFom 6 vari pakati pekunyora bvunzo dzekupera kwegore. Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vari kukurudzira varayiridzi kuti vatange vanyora mafomu anoratidza kuti vashanda pazuva rezororo vasati vatanga basa.
Public holiday manzisiro atinoita ndeyekuti munhu wese haakwanisi kunge ainge achienda kubasa. Asi dambudziko rataita nderekuti minista weeducation ari kuti mazamanishini anga achinyorwa anofanira kuenderera mberi. Saka zvazvinoreva ndezvekuti varayiridzi vanoinvigileta vanofanira kuti vaende kubasa. Asi mutemo uriko unotaura kuti munhu anoenda kubasa papublic holiday anofanira kunge achibhadharwa zvakapeta kaviri. Saka takatonyora tsamba kuna minister of education kuti vakangoita pronouncement yepublic holiday nekuti avo vanoinvigileta bvunzo vaende kubasa, asi havana kuzotaura kuti vanozovabhadhara zvakapeta kaviri here. Saka takatonyora tsamba izvezvi kuna minista kuti aclarify position yeyo, hatisati taona mhinduro. Zvekare, kana kwanzi public holiday anti-sanction campaign, hatifungidziri kuti pano munhu anofanira kuti afosekedze kuti anga achienda kumachi. Ivoluntary, saka taakuona vamwe vana maoko kureba epolitiki vaakuda kufosekedza varayiridzi nevana vechikoro kuti vange vachiwanikwa vari kumamachi angava kumadistrict akunational. Izvo zvindo zvatingatendere nazvo nokuti tinofunga kuti zvikoro inzvimbo yokudzidza uyezve yokudzidziswa, kwete nzvimbo yekuextenda politics. Vepolitics ngavapedzerane, asi kuzvikoro kuspecializewe nokudzidza chete, tichitarisana netonzo rekuti tiprovide maskills nequality public education by 2030.
Tiri kunzwawo kuti mabhazi ezvikoro ari kukumbirwa kuti anga achibatsira kutakura vanhu vari kuzoenda kunoratidzira kana kumachi iyo yekuramba zvirango iyi. Zviri kuitika here uye munotiisa sangano?
Hongu, ee waikumbira zviri nani. Vanotopa instruction kuti bhazi ngarinde kwa DA, rinodigwa fuel, ringe richienda kumachi. Saka isi tinoona sekuti kumbunyikidza vanhu uyezve kuabhuza propati yemuzvikoro. Vanhu ngavakumbire zvakanaka uye ngavahaye kana vachida kutora mabhazi ezvikoro, vobhazharawo mari kuti bhazi rikazofa rakatengwa navabereki, chikoro chinge chikwanisa kutenga rimwe. Saka izvi zvaunzi kungoratidza kuti tinombunyikidzana, zvinhu zveri ndozvokungombunyikidzana chete. Kune vamwe vanofunga kuti vane simba vanofanira kuti vapfekedze vamwe vasina simba. Izvozvo ndo zvinopa kuti education yedu ireruke somuchawatamwa kana kutsvagunu somutakura. Hationi zviri zvinhu zvakanaka. Vanhu vanokumbira zvakanaka vachibhadhara kuhaya bhazi rozoreliza, kwete kutopa instruction kuti mabhazi ese muzvikoro ngaabude aende kwaDA anomwafiori anga achienda kumati.
Saka ivo varayiridzi vari kunyoresa bvunzo ava vachaita sei kana musati mawana mhinduro kubva kugurukota kusvika iyo zuva ranhasi?
Isu tinokutagara tiri paindustrial action yokuti varayiridzi ngavange vachiramwa mabasa mazuva matatu anova Tuesday, Wednesday, Thursday. Saka mazuva avo kuenda kubasa anga ari Monday neFriday. Saka tinoti avo vanoinvigilata ngavaende, asi vanokumbirawo mapepa okunokompilita vasati vainvigileta kuti tinokumbira mapepa kuzoti tizobhadhara kakapeta kaviri nezimuseki. Saka ndo zvataistructa mamembers vedu kuti anga achienda kuinvigilation kuratidza kuti tichine chido nebasa, asi tiri kubatana nekona senato. Saka vachange vachienda, asi vachida kuti vaoneswe mafomo kuti vachazobhadhara kakapeta kaviri. Uyezve kune avo vanenge vasina kuenda kuzvikoro kunoinvigileta, haisiri mhosva nokuti mapublic examination anorwana nezimusec. Varayiridzi havana contract nezimusec. Kutonzwirawo urombo vana vemuzimbabwe vanodzidza, but otherwise hapana zvingaita nokuti varayiridzi vanhu vanokadzidzira basa rourayiridzi kwete basa rokuinvigileta. Iro rinoitwa neindependent parastatus inofanira kutohayawo mainvigileta yachibhadhara.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe vataka vafira zhou vari parunare kumasvingo, asi gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mavhima vaudza Blessing Zulu West 7 kuti hongu vakatambira tsamba yeProgressive Teachers Union of Zimbabwe iyi, asi vanoti vachiri kuizeya nemamwe mapoka ehurumende ane chekuita nenyaya iyi.
Secretary wedu vanonzi vadewa pamwe chete nachief director vedu vanoona nezvehuman resources vagonesi vakataura nemarepresentatives akasiyana emaunions nenyaya iyoyo yamuri kutaura nezvayo. Saka zvinhu zvatatambira ende zvinhu zvinoita kuti isu tisapokane nazvo nepamusana pekuti hongu izuva Ranzi National Holiday. Asi tati maticha edu ari kunyoresa zamanishoni ngaainde kunonyoresa zamanishoni. Zvokuti vachazobhadharwa sei, vachakompensetwa sei, zviri kutaurwa pamwe chete neministry yedu uye tichishanda zvakare Public Service Commission inova ndiyo mupinzi webasa macivil servants ese. Saka icho ichokwadi chokuti maunions akaita marepresentations avo maunions akasiyana-siyana uye ari inyaya yatiri kudzeya nezvayo. Matechnical people eministry pamwe chete vakabatana nemaunions vari kudzeya nyaya iyoyo. Zvinozobuda zvichazoburiswa nepublic service commission kana ministry yedu zvichinge zvabvumiranwa kuti zvichafambiswa sei.
Ko, sei mati vanhu varambe vachinyora bvunzo nhasi iyo hurumende yati zvakare izuva rekuzorora?
Holiday iyi yauya panguva inonyorwa bvunzo uye yauya nenotisi nemazuva mashomanene. Kuchinja bvunzo yenyika zvinhu zvinotora mari yakawanda zvikuru kuti tichinje bvunzo tichiibvisa pazuva ranga rakatarwa tichiisa pane rimwe zuva. Saka isu tichiona kukosha kwemari ingarasika kana tachinja zuva rekunyorwa kwebvunzo. Takati aiwa, even iri public holiday, avo vari kunyora maexamination ngavaende vanonyora, vakwanise kunyora mapepa ari kunyorwa musi iwoyo, vapedze bvunzo redu roenderera mberi sekutarwa kwaranga rakaita, kuitira kuti tisarasikirwa nemari yakawanda. Ndokusaka takaita decision iyoyo. Saka vana vari kunyora bvunzo dzavo, ndinoziva kuti pane malanguages akawanda ari kunyorwa, uye pane further math, uye ndofunga pane French zvakare iri kunyorwa musi iwoyo. Tiri kuti vana ivavo ngavaende vanonyora bvunzo dzavo.
Gurukota rezvedzidzo yepasi muzvinafundo Paul Mafima vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti mumiriri weAmerica muZimbabwe vaBrian Nichols vanoramba mashoko ehurumende ekuti zvirango zvakatemirwa vamwe vakuru veZANU-PF ndizvo zviri kukonzera kusagadzikana kwenyaya dzezveupfumi munyika. MuChronicle mune nyaya inoti vasikana gumi vari pakati pemakore gumi nemana nemakore gumi nemasere veMachetsi Secondary School havana kunyora bvunzo kuchinzi vakasiya chikoro vakaroorwa. MuDaily News Ishe Felix Ndiweni vanokurudzira veruzhinji kuti kuratidzira kuchaitwa nhasi kuve kwokudza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti vabve pachigaro. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yenyu vateereri veStudio 7 yekuti mutaure mega zviri mupfungwa dzenyu.
Taikumbiravo veStudio 7 nezvachiita maregawo kumbopota muchidaidzavo vanonzi vachirumanzu pachirongwa, nemhaka yekuti zvinhu zvavari kutaura hatidi kana mbogara tazvinzwa. Ndinoshamisika kuti muongorori wezvematongego enyika wakaita sei, unofunga sei zvinhu zviri pachena. Iye zvino vanhu vanotinyadzisa vachinopondana nechitunha, chitunha chagara chakapondewa maakunoponda futi. Handiti ndo zvinhu zvinonyadzisa izvozvo, ndiwo unhu weZANU-PF ihwohwo watisingadi.
Mangwana nakanaka paStudio 7. Ini ndoitwa Wangirozi Hondo, ndiri kuSouth Africa muRustenburg. Ndiroda kutaura nenhau yemudharo anonzi Chiromhanzi. Haasi kuona here kuti vari kuinzwa mabhinzi nevanhu veZANU-PF? Hapana asingazviziri vanhu mabhinya vana Munangagwa. Iye zvino arongoweste mari achienda kunze kwenyika, chamutsa hapana, kungodai fiwe vamona munyika. Iye anongotaura achingoti ZANU-PF, ZANU-PF, ZANU-PF kuita sei? Hapana zvaanoziva vanhu, hakuna kwaisinganzikani uyu hurumende yavo. Chavo chavanogona kungouraya vanhu chete, kwete zvoti vanzi zvakadai zvakadai. Makamboona mutungamiriri wenyika anoti nepachechi onziva zvichinzi hanzi tichakupai matisheti kuita sei? Ndavaise mari munyika, handi ko chiri kumbonetsa chii munyika macho? Mugabe akafa akaisa nhingiriki nezi mari ravo risingashandi. Ngavangoribvisa zvipero vongoshandisa maranzi kana mayusa, kwete ungopedza nguva nezvinhu zvisina basa hanzi tichakupai matisheti, matisheti kuita sei? Isu tirongorwisana nemari. Chandiri kukumbira ndechekuti vachamisa ngavasabvuma kusangana nevanhu kusvika vanhu vazozoona kuti haisi uyu yekutamba naye. Kozi izvozvi tikatarisa ZANU-PF painenge ichiita rally yavo, tinoona kune vanhu vanenge vachida chii vanhu, but ndivo manamba vano kuchema kuti zvinhu zvadai zvazodai munyika. Imbwa dzevanhu vanhu veZANU-PF, man, tiri kutambura tiri kuno kuSouth Africa.
Makadei makadei hapo pa Studio 7 hapo vanamukoma Jonga na Natanonoka Wande. Na wiripo mombo zivapa na winonzi masanction. Masanction ana kutemerwa nyika, akatemerwa nubu ze Zanu PF, ma leaders ye Zanu PF. So now kana masanctions akanzanzi akonesa nyika. Aiwashi kufa kwa mujoni kamba ivarwe handitika. So vakatemerwa masanction vashoma ndo vanofanirwa ku step down. Vasina kutemerwa masanction vobva vadi vapinda pachigaro votonga. Nditi munoona muna 2008 paya pakapinda vanatenda ibiti paya achiita finance minister paya. Zvinhu zvakambochinja muZimbabwe ndopatakatanga kushandisa mari dzekunze idzi taidzionerepi shuwa. Saka nhamo yatirikuoneswa nhasi uno handitika ndeye kungodzorera mbavha dziya dziya pachigaro. Vachipinda izvezvi handitika vari kungounganidza mari yese iri kubva kumadiamond vachitora vachishandisa vachitenga mota dzemhando yepamusoro nendege dzemhando yepamusoro. Ruzhinji rweZimbabwe rushikanga waya.
Mangwanani akanaka Studio 7. Zvoda kuzama kuti Paul Ziyo pana vachirumanzi vataura vachiti MDC ndiyakadana zvirango. Pavaidzinga varungu kumaprazi, MDC yaidzingave kati Zanu PF ndiyaidzingava varungu kumaprazi. Saka ipapo hapana kunyaya kujeka, vafangwa kuva vapavone kuti chii chakatambika ipapo kuti vapuwe masanction. Ndini hangu ndataura ndiri paPretoria hapo, ndini Lawrence Masia.
Mamuka seku pa Studio 7 hapo. Indiretwa lesimati ndoda kubvunza handizivi ava vavaniki mangwana ava navapo mangwana asi family vanhu ava ai ava vavaniki mangwana vakutaura kwava ava handisi kuziva kuti vanonyatsa kuzvinzwa here vachitaura. Vanoti zvakati vamunangagwa izvo wanga uri uchenjeri hwavo kuita komisheni yokuongorora kuuraya kwakaita vanhu hausi ungwaru kauya. Vakatoita mistake hombe paya, havanga kuweste mari yekubhadhara vanhu vekomisheni pazvinhu zvakaitika masikati hazvina kuita usiku ka. Zvakaitika masikati masoja achiuraya vanhu ivo zvati vada komisheni kuti iongorore kuti chii chakaitika. Zvinoita izvozvo vamunangagwa vakazvandiri kuona ka handivo pavakapinda pazvigaro vakachemesa mazuva mashomanana kuti ndichagadzisa nyika. Vaifunga zvekuti pamwe kutonga inyambo ka, vazoona kuti kutonga haisi nyambo dzinouya. Saka panje apa vakuda kunzvenga nenyaya yezvirango. Kana muchida kuona kuti havasi serious ka, vari kuchema nyaya yezvirango. Apa vapedza futi zvirango zviri kukonzerwa nokushora kodzero dzevanhu. Apa vachiri kungotyora kodzero dzevanhu. Saka munoona kuti ava ka havana basa kuti nyika inaka ava. Havanda kutsvaka chokungonzvenga nacho kuti nokuti vanhu ka vasina vashora strike. Vakuti hazvirango izvi ndo zviri kukonzeresa. Asi havana basa nokuti zvirango zvibvi ava. Ndo zvandiri kuona.
Ini ndiri kuti ini Zanu PF chipati cheZanu PF chikai. Chikungobira nyika chipati chochichi. Zvinezvi vari kubaya mari vachinoinvesta kunze kwedzimwe nyika uko kuno kuti chitambura kunoko tirikudya machangizi kunoko tichitambura kunoko vanhu vezimbabwe vachitambura vanhu vachinoinvesta mari kunze kwenyika uko. Izvezvi vanotudza kuti bvisai masankisheni bvisai masankisheni. Iye ngaabve iyeye munangagwa iyeyu tozobvisirwa masankisheni. Ngaatanga abva iye.
Tinokwasisai vashamariri vose veStudio 7 mose. Ndoda kutaurawo pamusoro peZanu PF iyo yanyanya kuuraya kodzero dzevanhu muZimbabwe umu. Vanhu vezana vanotaura chaizvo vanhu vakanyatsokwana here chaizvizvo vanotaura zvinhu zvakadaro. Izvezvi vanochema nenyaya yemasanctions. Ivo ndo sanction hombe chari chairo vanhu veZanu PF ivava. Ndo sanction hombe chari chairo. Kana dziri mbeva vachichera havadi kuti mubatane. Asi apa izvezvi yanyoka manje vaakutizvo. Uya mutibatsire kuti masankisheni iwo ndo masankisheni chaiwo mahombe chaiwo chaiwo vanhu veZanu PF. Zanu PF vakundikana chaiko chaiko kukundikana chaiko chaiko. Ngavabvume vabve pachinzvimbo vana Munangagwa vanongofamba vachingofamba kuti vaana kana chibhubhuda kana ikoko. Vasangoda kungotaura kuti masankisheni 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 api avakuda kutitaurira vana. Iyo ndo sankisheni hombe.
Mangwanani mangwanani akanaka apo mukoma Tanonoka Wande. Tinokukumbiraiwo kuti kana muchinge muchitsvaka vanhu vanotaura kudivire Zanu PF musatitsvakirawo munhu wakaita sagadzira chirumhanzu nokuti zvaanotaura zvinotiwedzera kurwadziwa mukati memwoyo yedu. Shuwa shuwa nekuoma wakaita nyika unowana murume mukuru achitaura zvinhu zvisina nebasa rose zvakafani nezvaanotaura izvo. Vasadero murume uyu mano.
Aya mashoko yevateereri veStudio 7 vari kwakasiyana-siyana vachitipa pfungwa dzavo. Mashoko ndeavo asina chekuita neStudio 7. Titumire mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Direct from Washington, the voice of America.
Sezva tange tichiita mazuva ose svondo rino, nhasi tinopedzisa nyaya yezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru veZANU-PF nemamwe makambani ane ukama nebato iri. Nhasi vamwe vakuru vehurumende vanotarisirwa kutungamira vanhu muHarare vachiratidzira kusafara kwavo nezvirango. Vamwe munyika vari kuti chiri kukanganisa Zimbabwe handi zvirango asi nyaya yokutonga nedemo. Rutendo Mawere anotipanyaya inotevera.
Kunyange hazvo vamwe vari kufara vachiti zvirango zvinofanirwa kubviswa, vamwe vanoti nyaya yekutyorwa kwekodzero dzevanhu nehurumende ndiyo yaunza nhamo mumusha, vachiti zvirango zvinotofanirwa kusimbaradzwa. Vamwe vakataura ndiva Kelvin Mawire.
Vanoda kuti zvirango zvibvisiwe asi havatevedzeri zvinodiwa, kodzero dzevanhu dziri kuramba kutevedzekwa. Ike zvino vari kurova vanhu vanotengesa mugwagwa vachiuraya, saka vada kuti vapuhwe mari yacho vaishandise kupi vasinga kuri kutedzera kodzero dzevanhu. Tinoda kuzira zvirango zvitowedzegwa.
Muna Nyamavhuvhu gore rapera semuenzaniso, America yakatemera zvirango vaitungamirira mauto ePresidential Guard akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidza muna Nyamavhuvhu gore rapera. Kunyange mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakaumba komishini yaitungamirirwa navaHalema Mohlande kuti iongorore nyaya iyi, kusvika pari zvino hapana chati chaitwa. Asi munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti hurumende iri kuita asi haidi zvekuenderwa pamberi.
Asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa 1 August nezvakaitika muna January zvipfuure.
Sachigaro weBroad Alliance Against Sanctions, rimwe sangano rakavaka musasa muna kurume panze pemuzinda weAmerica richiti zvirango zvibviswe, vaCalvin Chitsunge vati zvirango izvi zvinofanirwa kubviswa.
Industry yedu haisi kukwanisa kuti iwane malines of credit ingava nehurumende kuti industry ikwanise kuita retu. Nekuda kwaizvozvo vanhu vava vana vakuswera vakangogara munzira vasina zvokuita. Zviri kukonzera futi kuti paite high crime rate, vagara kudaro vamwe zvinodhaka, vakupedzisira vakuba, vakupedzisira varepa. Saka tingati zvinhu zvakawandisa chaizvozvo zviri kuitika.
Vachitsungi vanoti panorwanzou huswa ndihwo hunonzwa nekutsokodzerwa, nekudaro varombo ndivo vari kutoomerwa nezvinhu.
Nekuda kwaizvozvo tiri kuti masanctions akuvadza kunyanya maordinary citizens.
Vachitsunge vatiwo vanoona sekuti Zimbabwe iri kurangwa nenyika dzekumavirira nekuda kwokuti vakatora ivhu mugore ra2000. Vati hurumende yava Mnangagwa iri kugadzirisa zvekutyorwa kwekodzero dzevanhu zvaitaurwa. Pfungwa dzavachitsungedzi dzinotsigirwawo namai Linda Masarira akaingidza, vanotungamirira bato rinopikisa reLead.
Zvakaita kuti zvirango zvitemerwe hazvina kugadziriswa uye hazvigadzirisike. Nei ndiri kudaro? Zimbabwe ndiyo yega nyika muAfrica yakagona kunotora minda kubva kuvarungu. Naizvozvo vakachishandiswa semuenzaniso kune dzimwe nyika kuti minda haitorwe kubva kuvarungu. Ndosaka takasvika pakunoomeserwa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, Dr. Pedzisai Ruhanya, vanoti kunyange hazvo zvirango zvichifanirwa kubviswa, Zimbabwe inofanira kuremekedza kodzero dzevanhu.
Pakanzi masanctions aitwa kune zvinhu zvaita hunzi zvibviswe. Nyaya dzemhirizhonga, nyaya dzerule of law, nyaya dzekumbinyikidza vanhu, nyaya dzecorruption, nyaya dzekumbunyikidza vatori venhau nokushayikwa kwefreedom of expression nezvinenge zvichitwana naZBC zvokuti since 1980 ZBC ine monopoly over broadcasting. Zvino zvinofanira kubviswa.
Varuhanya vanotiwo vanoona sekuti kuiswa kwezvirango izvi kwakabatsira kudzora utungamiriri muhurumende nebato reZANU-PF mukutyora kodzero dzeveruzhinji. Nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzeSADC dzinoti dzichabatana neZimbabwe mukuratidzira dzichikurudzirawo kuti zvirango zvibviswe. Pari zvino mazita makumi masere nemana ndiwo ari pagwaro rezvirango reAmerica. Vari pazvirango zveEU vashoma zvikuru vachisanganisira mushakabvu Robert Mugabe nemudzimai wavamai Grace Mugabe uye vamwe vari kumboongororwa vanosanganisira mumwe mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaCambo Moadi uye mukuru wemauto General Philip Valerio Sibanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Tovotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vechikedish vanogara kumaodzanyemba kweSyria vari kuchema vafi vavo pamwe chete nokurasikirwa nematunhu avo mushure mokurwisa nemauto ekuTurkey. Hurumende yeAmerica yakoka makurukota ezvekudzidzana nedzimwe nyika ekuEgypt, Ethiopia neSudan kuti vauye kuWashington kuzoita hurukuro pamusoro pedhamu riri murwizi rweBlue Nile muEthiopia. Dhamu iri rave kukonzera mutauro nekusawirirana pakati peEgypt neEthiopia. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vagari vedunhu reCalifornia muAmerica vanopfuura mamiriyoni makumi maviri nemashanu vayambirwa kuti vachenjere moto iri kubvira kumaodzanyemba nekuchamhembe kwedunhu iri. Mhepo dzinopisa dziri kuvhuvhuta nesimba dzichikanganisa vanodzimura moto. Moto wakatanga kubvira nemusi wechitatu mudunhu diki reSonoma kumaodzanyemba kweguta reSan Francisco. Wakaparadza guta reGaysville ukakonzera vanhu vanoita zviuru zviviri kuti vatize misha yavo. Mhepo inovhuvhuta ichiita makiromita makumi mapfumbamwe nemanomwe paawa iri kudonedza miti iyo iri kuwira pamusoro pewaya dzemagetsi. Makaterera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri kuWashington DC. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Hurumende inokurudzirwa kuti ibhadhare varairidzi vachanyoresa bvunzo nhasi mari dzakapetwa kaviri sezvo vari kushanda pazuva rezororo. Hurumende inoti ichiri kuziya nemamwe mapoka ayo pamusoro pemari yekushanda pazororo iri kudiwa nevarairidzi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC, ndoti mosara zvakanaka.
Soko isika disen.